kushanya kwa rais uku kuri kuyapa nguva iyi pasi rino risina kugadzikana nekuda kwehondo iri pakati perussia neukraine. Iran iri kupomerwa mhosva yekubatsira russia nendege dzehondo dzemhando yemadrones, ukuwo zimbabwe iyo inoti haisi kutora divi panyaya iyi ichinzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotsigira russia muhondo iyi. Iran nezimbabwe dzine vatungamiriri vakatemerwa zvirango neamerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo, asi vachitaura mushure mekunyorerana zvibvumirano gumi nezviviri. Mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vati vakavatemera zvirango havafari kuona vachibatana zvavaratidza nhasi.
We, the victims of Western sanctions, are talking to each other. The authors of these sanctions who don't want us to talk to each other, but because we are both victims, it is really important that we show them that we are united.
Zvakakosha kuti isu vananyakukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane. Vakaisa zvirango izvi vari kuti titaurirane, asi nekuda kuti tese tiri mavictims, zvakakosha kuti tivaratidze kuti tese takabatana.
Vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika. Vachitaura nechirudzi chenyika yavo, mutungamiriri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaiswa vavengi, kudzosera shure budiriro yenyika mbiri idzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje-manje kusimudzira budiriro. Vati vanoda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi zvichibudirira, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vajoi mabhenge vati kushanyirwa kwezimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana vezimbabwe, vachiti ukama uhu hwava nemakore huripo kubvira mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga.
Hurumende iripo yava munangagwa haina donjo kana kuti polisi yekuti ingange iri yaisimbiswa navamugabe yainzi look east policy. Polisi iyoyo handiyo iri kusevenzeswa navamunangagwa. Vamunangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business, saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera, nekuti bhizimusi racho ravanoda havafaniri kuzonyanya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divi radzakarerekera. Nyanyanya panguva ino hondo yekuukraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa navaputini, saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari navaputini zvakafanana naiyo Irani izvi vozoita ushamwariwo nedzimwe nyika dzemuafrica vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna taisireva.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati tarisiro ndeyekuti kushanyawo kukunzo unyaya dzekutenga nekutengeserana.
Vana veZimbabwe ndeyekuti kushanya uku pabudewo nyaya dzekutenga nekutengeserana, yatinoti trade pachirungu, kuvhurwa kwemakambani, kana kufamba kwemari iyo yatinoti investment, uye budiriro kune zvinhu zvinoshuwirwa neruzhinji zvakaita sekubatana kugadzira magetsi, kana kupamikana pemabhizimusi kuti vatengese kunyika yeIran iyo yatinoti export facilitation neaccess to market, nekukopa zvakanaka zvinoitwa nehurumende yeIran kuzvizvarwa zvayo.
Mumwe mutsigiri webato reZANPF angari kuairport Gift Machando angabva kuchitungwiza atiwo kudyidzana nedzimwe nyika sezviri kuitwa navamunangagwa kwakakosha.
Pane mabasa akawanda kunoti kudyidzana kwedzimwe nyika kweZimbabwe nedzimwe nyika kunoudzawo mabasa, kunoudzawo ushamwari, kunoudzawo tsika dzeikoko, tichiona kuti tsika dzeikoko dzakamirawo sei nedzekuno.
Varais vashanyirawo Kenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.